Ini ndini Marvelous Mhlanganya huye ndichiti hei no misoro ye na udzedu za nasi mufuro gunyana 4/2017. Urongwa hwekutoresa vanhu zvitupa kotanga ofisi ye mujiti ichitenderera muvanhu munzvimbo dzakasiyana siyana. Sachigaro veZimbabwe Electoral Commission amai Rita Makarao vanoti vane chivimbo chekuti mukupera kwegore vanenge vave negwaro idzva revavoti. Sachigaro weMDCT Valav Momoyo avo vasina kuenda kumusangano weMDC Alliance nemugovera vanoti vakagadzirira kuita hurukuro navamogen tsvangirai nezvekusafara kwavo nemubatanidzwa uyu. Dzimwe nyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika dzinoti kunyangwe mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vane rutsigiro rwemauto vanogona kudzingwa mubato rezano PF. Tichakupai zvakabuda pamusangano wezvizvarwa zveZimbabwe zvinobva kumakereke akasiyana siyana zviri muAmerica pasi pegungano reChristian Fellowship International wakaitwa iwo kuNew Jersey. Dynamos yowina mumutambo wechitatu wakateverana asi Chicken Inn ndiyo ichiri panongonya yePSL. Muchirongwa cheLive Talk na 8 PM nasi tiri kutarisa nyaya yekutoreswa kwevanhu zvitupa nezek apo nyika yakatarisana nesarudzo. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi kana wokutumira mashoko kuStudio 7 shandisai WhatsApp panamba dzinoti 001-202-465-0318. Vanoda kuteerera Studio 7 tibatei na 7 PM pamasaisai anoti 909 AM, 4930 kana pa 6065 ne 15460 kHz pashortwave mazuva ose. Musakanganwa kutifarira paFacebook page redu reVOA Shona. Kurudzirai hama neshamwari kuti dzitifarire paFacebook page yeVOA Shona nekudzvanya pakanzi like.